bad company.
Yeah. One time. Big up to everybody. Vanomukira Maxentura Maria and many. Life are no easy. Remember the road you take. Wangu unopinda busy. Munenzira opu mupenyu. Munamato wangu kunangwari. Inindoda kwenda mberi. Ndoda kwenda mberi. Mberi. Apana airi wa. Pataifamba kutona hazi, netoka hazi. Bati kutora mari atimiswe. Kuri kubasa kwedu susu atichikiswe. Mumunda, mumitinga chikiswe. Bati timu yetu isusu atichikise. Inajizi kubeti kambani. Titori fast, ati slow punge. Slow motion, ni unrodi no minafie. Nyangu waka maka ini minakie. Ndakufambira mdinga unge gondo. Ini nakasimba, kitonge ponzo resondo. Makaru wazi wandu kukuzivai. Bati ntini mambo, ntino kutonga. Indatora moyo, tewa tongai. Muwe kubashito kukokai. Life are no easy. Remember the road you take. Wangu unopinda busy. Munenzira opu mupenyu. Munamato wangu kunangwari. Ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda mberi. Mberi. Yona paya paya. Patairara nenzara mufunge. Nasi zvakuita kunge. Chakanaka mkaka wasarunge ndobecha. Ini abambo ndikunde. Swele vorangu avasunde. Chiwe nukoma itatipinde. Sama tenga nzira ndirinde. Na metro mufambo tifambe. Saka chinenge afro. Chinenge danzo. Chasotwa nani ANDGC. Anga watibo ikana boss Alan. Munu wese ndati let's get busy. Makazi uona kureti yonda ipeta. Nambale paga ndisheta. Muchino nanganda kakwata. Tini ndakasiya vanhu ndafata. Life are no easy. Remember the road you take. Wangu unopinda busy. Munenzira opu mupenyu. Munamato wangu kunangwari. Ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda mberi. Mberi. Mberi yo.
Yo, big up Glenwood Massive and crew. Boss Ronnie.
Ukona manje, wawona manje.